Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi masere nemumwe 81 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano re Crisis in Zimbabwe Coalition rinoramba kutambira mashoko akataurwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare.
Chinhu chakazotishamisa tigara kudaro mugore ra2018 pane vanhu vakauya vachizvitima A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasvika pakusungisana tichienda kumakoti.
Mhuri dzakabvuta mapurazi maviri ekwaseke muna 2000 dzinoti hurumende yakapa vamwe vanhu magwaro okugaramo ivo vasina magwaro aya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mana ane makumi maviri nemumwe 3421 zvichitevera kufa kwevanhu makumi masere nemumwe 81 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe 2089 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave mirioni rimwe chete rine zviuru mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu 1,593,656. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana manomwe nemakumi matatu ane mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 730,378. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu 105,656. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevana 73,394. Sangano remubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho rinonzi ratorwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti rekurambidza masangano asina kupira kuhofisi yavo urongwa hwemashandiro avo. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nezuro navamuguti riine mazita emasangano makumi mana avanoti anobvumidzwa kushandira mudunhu reHarare mushure mokuterera kurudziro yavo yekuti masangano anoda kushandira mudunhu ravo azvipire kumahofisi avo musi wa30 Chikumi 2021 usati wadarika. Asi zvinonzi mamwe masangano zvikuru anorwira kuti munyika muve neutongo hwejekerere pamwe nemamwe anorwira kodzero dzevanhu anonzi haana kuteerera kurudziro iyi achiti vamuguti vakange vasina simba rekutora matanho aya. Asi vamuguti mugwaro ravo vanoti masangano ose asina kunyoresa nehofisi yavo achasungwa nemutemo kana akaramba achishanda sezvo achange ave kushanda zviri kunze kwemutemo. Studio 7 yakundikana kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia avo vanoti sesangano vari kurongwawo kutora matanho okuenda kumatare vachipikisa zvakaitwa navamuguti izvi.
Hapana zvinyowani zvaitika, hapana zvitsva nekuti isu pavakaita tsamba yavo yekutanga takati isusu havana masimba pasi pomutemo anovapa simba rekuita zvavari kuita izvi zvekurambidza rekunyora kushanda basa kuita basa ravo. Anodaro vangotaurawo kana paina vakaendesawo tsamba hapana kuti vanotoda havo kugara zvakanaka navo asi hazvinei nemutemo izvi. Tinongoramba tiri patanga tiri havana simba rekutiudza kuti hatishande nekuti simba racho havana haripo pamutemo havana kuti vazoona pai.
Asi kazvinei zvakureva kuti vamwe vanenge vakutozoenda kunopikisa kumatare edzimhosva sezvo vati mutemo ucharambidza vanenge vasina kunyoresa kushanda kubva nhasi.
Ukatarisa maorganization aburiswa apa navamukuta handizi maorganization anoita mabasa aya anenge achibatsira kana zvehiv aids evana haasi maorganization anoita zvekuholda the government account handi munopa maorganization anoita zvedemokrasi kazhinjikacho urikubaona maorganization nekuti vagara vanongoshanda vachidaro saka havari zvavo zvekunonesana nevanhu nyange vakamunikidzwa vanongoti chero taita vaite basa ravo ravanoita. Asi isusu sezvo tichiita nenyaya yekodzero dzevanhu tichitarisa bumbiro remutemo tinoti isusu tinongoramba tichiteedzera bumbiro remutemo. Saka vamwe vachaenda kumatare edzimhosva vachaenda kupi nyaya iripo ndeyekuti tinongoramba tichiti isusu kana zviri pamutemo zvinoteedzera kana zvataurwa nemunhu ane simba iroro zvinoteedzera asi kana zviri pamutemo hatisangoteedzera mutemo chete. Saka pane zvakawanda zvatichaita uye zvatiri kuita patakasangana paya taitozviziva kuti vachaita matanho avari kutorava. Unoti ungati vaita sava yanyora yaongonyarara here isanyorawo imwe dzamo. Saka ndizvozvo ndiyo dhemokrasi yacho ndiyo sosiety yatinogurara atiugadzisa izvozvo zvokuti vanhu ngavateedze mutemo chete.
Mati masvitsawo here inyunyuto yenyu kubazi remagariro akanaka evanhu nevashandi ramunoti munoshanda naro muchizivisawo nezvedanho ravamuguti iri kupikisa kwamuri kuriita?
Pane vakanozikana navo hatisaza zvedu kuti nyaya yacho yave papi tichatozotarisawo kuti venational association of non-government organization nango ndo vanga vachitaura neministry of public service and social welfare ndo vanga vachitimirira ikoko vachitaura nyaya idzodzo. Saka isusu kubva patakanyora tsamba iya vanga vachitaura neministri saka tichazonzwa kuti zviri papi. Asi tinongoramba tichichengetedza tichigaidziwa nemutemo nemachinzi akaitwa na2016 tiri kuteedzera bumiro remutemo. Havamuguti ndivamuguti havazi mutemo saka isusu tinongoteedzera zvemutemo zvakanyorwa bumiro remutemo uye nekuti tinoshanda neministri but of course vari kutaura neministri tichanzwawo tichasangana zvakare kutanga kuona kuti zvitoroitira mberi asi ichasi yatongotanga kuita vamuguti vachaendeswa kumatare dzimhosva ndozvozvi pachena nekuti nyika ino inoshanda nemutemo.
Avo vange vari sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muri dzinodarika mazana mana dzakavhuta mapurazi maviri ekwaseke mudunhu reMashonaland East muna 2000 dzinoti hadzisi kufara kuti hurumende yakapa vamwe vanhu mapepa ekugara pamapurazi mwedzi mishoma yadarika ivo vakasara vasina kana chavakabata. Thomas Chiripasi akashanya kumapurazi aya ndokutipa nyaya inotevera.
Papurazi reGilston nereKimcot 2 kwaseke mudunhu reMashonaland East pane mhuri dzinodarika mazana mana dzakapinda mapurazi aya pajambanja remapurazi muna 2000. Asi kusvika pari zvino mhuri idzi hadzina kupiwa mapepa ekugariswa patsva sezvinodiwa pamutemo. Mumwe mugari vaGilbert Chokuda vati vakamboendesa mazita avo kubazi rezveminda vachinzi vapiwe magwaro anoratidza kuti ndivo vagere mumapurazi aya.
Tapinda muno mugura 2000 Land Reform Program. Taka gara muno tichirima mbeu tichigara muno. Ndipo pakabva pazouya vanhu vekulenzi zvikanzi uyai munyoresei master enyu kwamakoni. Takaenda kwamakoni kudistrict kanonyoresa master edu mugura 2014. Tagara mugura 2014 takazofara tichiona vanhu vekulenzi vachiuya vachipega minda mugore ra 2016. Saka chinhu chakazotishamisa tichigara kudaro mugore ra 2018 pane vanhu vakauya vachizvitima A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasvika pakusungisana tichienda kumakoti. Kumakoti kuya kuya zvikanonzi nevanhu vekoti munofanira kunge muchibva panzvimbo apa within 30 days.
Mumwe mugari vafarai mulambo vanotiwo chave kunetsa iye zvino ndechekuti bazi rezveminda rakazopa vamwe vanhu 26 mapepa anoratidza kuti ndivo vave kufanira kudimurirwa mapurazi aya oitwa maA2.
Ministry of Lands ngavauye vati adresi vatiudze kuti sei vasina kutipa matsamba ivo vakatifilisa maforms vakupa vamwe vanhu. Saka tinotarisira kuti izvo vachationawo kwete kutidzinga sezvo takatarisirawo kuti muno muwadhi inoyi wadhi 10 takavhotera kansela, tikavhotera MP, tikavhotera president. The whole of Zimbabwe, hakuna province yakaita seino yakavhotera president na MP na kansela. Saka zviri kutinetsa, haticharara isusu nekuti vanhu vakungotya kungoona mota yatisingazii vanhu vakutotiza.
Mumwe mugari wepapurazi reGilston asina kuda kudomwa nezita ari kukurudzira hurumende kuti itsvagire vanhu vatsva 26 ava imwe nzvimbo yekurima vachiti hazvina musoro kubvisa vanhu vakawanda munzvimbo dzavagere kopiwa nzvimbo idzi kuvanhu vashomanana. Mumwe mugari wepaKimcot 2 vazifana yambano vanoti mumwe wevanhu vanonzi vakapiwa magwaro nebazi rezveminda vaJerry Chigumbu avo vanonzi musori mukuru vanogara vakaridzira vanhu vakawanda pfuti vachida kuti vabve mumapurazi aya. VaChigumbu vakarambawo kutaura nezvenyaya yekunzi vanogara vakaridzira vanhu pfuti vakati ivo havana kuzoendesa vega papurazi apa.
Aiwa unoenda kuMinist of Lands ya sezvakuzokunyora na nyaya yelendinoitwa kuMinist of Lands unoenda kuMinist of Lands.
Vari kuti iwe imi muri kuvatyisidzira makatomboridza pfuti.
Aiwa cha unoenda kuMinist of Lands kana uchida kunzwa nyaya yelendinoenda kuMinist of Lands go kuMinist of Lands.
Mukuru anoona nezveminda mudunhu reMashonaland East vafarai maomo vakaramba kutaura nezvenyaya iyi vakati titaure negurukota rezvekurima richiona nezveminda vaAnxious Masuku avo vakati titaure nevekubazi ravo mudunhu reMashonaland East hatina kukwanisa kutaura namai munzverengwi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vari kungoramba vachiti vakabatikana nebasa kuti vataure nesu nezvenyaya iyi. Zviri kuitika pamapurazi maviri aya zviri kuramba zvichiburitsa pachena kusafamba zvakanaka kwakaita chirongwa chehurumende chekugovera vanhu vatema minda ichibva mumaoko evarimi vechichena izvo zvakaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Ndakamirira Studio 7 kwaseke mudunhu reMashonaland East ndini Thomas Chiripasi.
Guta reFrancistown muBotswana rinoti ropa rura urongwa hwekuderedza huwandu hwevanotengesa mumigwagwa. Danho rinonzi richavhiringa zvakanyanya zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutengesa zvinhu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachao sumnyengeterwa avo vanoti vane makura anofuura matanhatu vachitengesa mumigwagwa yeFrancistown vanoti urongwa uchavhiringa zvakanyanya upenyu hwavo.
Nyari papa ndiye kuti vanhu vazhinji vari kutengesa vaZimbabwe vari kutengesa muromani. Pamwe wacho havana hakuna mupfurani ane license. Ende kutengesa pamutemo weBotswana kutengesa kunofanira kuchitwa nema locals only. But isizvo yedu sema foreigners taachi kutengesa izvo zviri kunze kwemutemo. Saka zvemutemo munyuwani yaiswa ini. I think zvichatafira zvakaoma. Zvatavhebosi kanzi zvichange chisunga vanhu chidzingira vanhu chidi bata chichaja.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaCharles Giwayo vanoti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinofanira kuziva kuti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. Nekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muZimbabwe.
Kumusha inyaya inhau yekuti 1 ikonomi yedu yekumusha, 2 hutungamiriri hwedu hune kahudzvanyiriri. Because ukada kuita business rako kuZimbabwe, vanoedza zvavanoita kuti vakuvhiringidzire business rako iroro. Pane pachirungu petinoti indigenization, handiti ndakuzviitira zvinhu zvangu havazvidi. Mwedzi wapera vanhu vari kupwanyirwa zvinhu zvavo zvavanoitisa mabhizinesi.
Meya weguta reFrancistown vaHudisan Radisiru vakaudza vatori venhau kuti urongwa uhwu hwauya mushure mekuona kuti kune vabva kure kunyanya vanobva kuZimbabwe neZambia vari kuita zvekutengesa mumigwagwa yeguta iri zvisiri pamutemo.
Maitemogalo ari nelone rile kansel yadhorobha Francistown kekuri
chationa tiri kanzuro yeFrancistown patinoita mapatrols nevebylaw kuti kune vabva kure vanobva kuZimbabwe neZambia vari kuita zvekutengesa mumigwagwa asi vasingabvumirwe nemutemo. Izvo zvinoratidza kuti vabva kure ava vari kutyora mitemo yakadzikwa nehurumende yeBotswana. Saka urongwa ndehwekuvabvisa mumigwagwa yeguta redu zvachose.
Pasi pemutemo Trade Act of 2020 wenyika iyi, business rekutengesa mumigwagwa, kutengesa zvekuvakisa kana kuita business rekusona nezvimwe zvakadaro haripiwi munhu asiri mugari wenyika iyi. Varatisiwo vanoti uwandu hwavanotengesa mumigwagwa yeguta iri hwavandisa nokuda kwavabva kure ava. Izvo zvaita kuti kuve nekusanzwanana pakati pana muzvina bhizinesi vakuru nekanzuro yavo.
Ndizvo
zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muguta redu zvaita kuti titange kutsvagisisa kuti ndiani ari kutengesera papi mumigwagwa yose iri pakati peguta redu, kuitira kuti kusava kusanzwanana kwavepo pakati pekanzuro nevana muzvina bhizinesi vakuru.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paBotswana Accountants College vaAlfred Makari vaudza Studio 7 kuti Botswana ari kuzvisikira moto muziso nekudzinga vatengesi vanobva kune dzimwe nyika mumigwagwa nokuti vagari venyika iyi havasi vanhu vanofarira kuzvitangira mabhizinesi avo.
Noikonomi yenyika inoenda kuzasi. Takatarisira kuti ivo pachavo there a lot of vanhu vakapiwa mari through SIDA ichivasapota. Hapana kwavakaperera. Vamwe veyouth hapana kwavakaperera. So vanenge vachida drive zvinhu zvakawanda, mabuilding, machichi, maforeign. Pane tender yemulokali haibudiriri. Kasi pane maforeign vanobudirira.
Studio 7 anakwanisa kuzwa kuti vanhu vangani vanobva kuZimbabwe vachavhiringwa nemutemo uyu. Kunyange hazvo paine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu mumigwagwa yemuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinotaura pamusoro pekushaya kwemudzimai wevakave mutungamiri wekutanga wehurumende muZimbabwe, amai Janet Banana. Amai Banana vakashaya nezuro muchipatara cheMatadei muBulawayo mushure mokurwara nechirwere cheiso. Amai Banana vange vave nemakore makumi masere nematatu, 83. Newsday rinoti nezuro vanhu muZimbabwe vakaomeserwa patsva mushure mokuturwa kwemashoko ezvemari negurukota rezvemari vamutuli Ncube, richiti vaNcube havana kuchinja zvirongwa zvisingabatsiri vanhu zvavakazivisa nyika gore rapera. mukronikao rimwe gurukota rehurumende rinoti hurumende haisati yave nezuva rekuzarurwa kwezvikoro nezuro gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesecondary vaken matema vakaudza vatori venhau kuti pari zvino zvikoro zviri mubishi rekugadzirira kuzarurwa kwezvikoro vachiti kana zuva racho razivikanwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachazivisa nyika yose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Semosi chonga kandemire wana sister ndekile marvelous nese kwa muruku kutu moroi tulunyetu wanewa rumewa tatu wanaku baturi za nukefu kili vigaoli chinamasa wake na chiyangu waruma wakana wachiti iyo mari inounganidziwa iyo nyika ichu tambura kudai washando urumendo wa sinacha wari kupiwa kuti vari kuunganidza mari yekuti vawane kunovhotekwa zvinorevei ende vachikurudzira izvozvo angati vari kuaita kugona kuwana 5 million votes because chigwere chakauya ichi chakatobva kuvarungu desisiri chigwere ndezvozvo zvakanaka ku 2008 patakatambura tichinonga zvosva nomuromo chigwere chachiripo here kana kuti yaita nguva namo iri kuramba ichingoenderera mberi varume vadi vambotarisa chimiro chezimbabwe vasataura vachingorasika indotona zvangu kuti purezidendi utori nani ari kutomboita achitomboita mamaprograms anobatsira vanhu asi varume vari kutodhiriza kwati ndiva varume vari vatatu ivava matauriro avo nemashoko avo anokwadza zvikuru vari kutotiseka chaivo.
Makadi zvenyu vashamarare vestudio 7 kose kwamuri ikoko tanonzi panganayo kwamoyana tichibva kuMozambique izvozvo ndiri muno muSouth Africa muPretoria. Pane nyaya imwe yandishamisa zvikuru handizivi kuti vari kuzvionawo seiko ivo vatungamiriri vacho vehurumende yekuti hanzi vanhu vanofita kuti vanenge vakuda kuramwa mabasa kana kuti vanenge varamwa mabasa vobva vaiswa mujeri. Ah, vanogoisa vanhu mujeri kuti ivo vanhu zvavanenge vechida havazvizive. Vanodiko kuti uyai titaurirane kuti wai vechida kuramwa mabasa. Ngavagare pasi vagotaurirana nevanhu vanoshanda vanzwa kuti zvavari kuda kuramwira mabasa acho chii, chikonzero chii. Vasangomhanyira zvokuti hanzi tosunga toisa mujeri. Ndinotenda
nendonoinoitwa Solomon ndiri pano apa paPretoria. Ndoda kungobvunzawo zvangu maerana nechirwere ichi chiri kupedza vanhu munyika ichi. Vanhu vane mabasa akanaka sevatapi venhau, sevatipenyuri venhau zvakare. Saka ndiroda kubvunza kuti iko iyo president wedu havanawo here zano rimwe ravangatiitira kana ravangaita munyika kuti chirwere chigone kuitawo chishoma munyika uye chisazoparadza futi vanhu vakaita saivavo. Saka tikumbirawo zano kwavari vasangoshanda kutevedzera kuti vasiri Ramaphosa kana vasati vataura ivo havatauri. Vasira Ramaphosa vakati level 4 navo ti level 4, vakati 3 navo ti 3. Ivo havanawo here zvimwe kunyange chero vakaramba zvavo vari pa 3 papo kana pa 2, asi mutemo vodzika wavo kuitira kuti chirwere chisanyanya kupedza vanhu zvakanyanya.
Mangwanani mangwanani akanaka mukoma tanonoka nevamwe vese vana Blessi tinotimbamuka sei tinokutendai nenhau dzamunotipa. Ndangoti hangu regai nditaure ndakanangana napuresidendi wedu vaNelson Chamisa kuti ko zvakamira sei maererana nezita reMDC Alliance. Kana vachingochinja vadii kuti vachinje nguva dzichiripo, because vakazochinja futi nguva dzapera. Zvimutemo-temo zvezanuPF munozviziva kuti hazviperi, hazviperi. Vanongova baa kuda kuti muzoenda futi kumacongresi nemabyelections zvakandodaro-daro. Saka vavagari vaona plani kuti zvakamira sei kana vachitochinja vabva vaita zvose zvinodiwa, because vakangochinja zita apa zvinenge zvakutaura kuti ndokumashure kwacho vanenge vafanirwa kuti vadi vachinje. Saka ngavatiudzewo kuti zvakamira sei, ngavatiudze kuti zvakamira sei. Kana ingori MDC Alliance vomeka sure kuti hapana zvibinga izvo zvinozotibata pamberi apo kuita kuti tisaruza bato redu, because vakaruza futi izvezvi izvi tinozviziva hedu kuti tinowina but vakabirwa futi izvezvi izvi hazvino zvinenge zvaipa. Ndatenda hangu advance pajobhek apo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia. America inoti muna chikunguru mwedzi wega wega inorangarira nekuparuremekedzo kuvatori venhau vaviri Natalia Estimirov naPaul Klebnikov avakapondwa muRussia muna 2004 na 2009. Vaviri ava vainge vakazvipira mukuita basa ravo uye kurwira kodzero dzevanhu pamwe nekurwisa uori. Klebnikov aiva nemwe mubereki akaberekerwa muAmerica uye ainge ari mupepeti mukuru weForbes Russia magazine bepanhau rinotarisa nyaya dzezveupfumi uye aizivikanwa nenyaya yekufumbura uori hwaiitwa nevemabhizimisi muRussia. Musi wa9 chikunguru 2004 Klebnikov akapfuurwa kapfumbamwe muMoscow guta guru reRussia panze pehofisi yake. Estimirova uya izikanwa nenyaya dzerinorura kodzero dzevanhu muGrozny guta guru reChechnya akaurayiwawo. Sangano raishanda naro rinorura kodzero dzevanhu reMemorial Human Rights Center rakaunganidza umbowo hwevanhu vaipambwa nekupondwa muChechnya muna 1999 apo vairwira rusununguko kubva kuRussia. Mutori wenhau uyu akafumura nyaya dzekuurayiwa kwevanhu pasina kutongwa kumatare. Vamwe vanhu ava vaipisirwa dzimba dzavo, vamwe vachikandwa mujeri vasina mhaka. Estemirova aishanda nemumwe mutori wenhau wekuRussia, Anna Politkovskaya, uyo airwirawo kodzero dzevanhu nekushora hurumende yeRussia, uye akapondwawo muguta reMoscow muna 2006. Muna 2007, Estimirova akava mutori wenhau wekutanga kupiwa mubayiro weAnna Politkovskaya Award unopiwa mudzimai anorwira kodzero dzevanhu gore roga roga. Kusvika pari zvino, hapana atasungwa achipomerwa mhosva dzekuponda Klebnikov naEstimirova. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaAntony Blinken mumashoko kuvatori venhau vanoti vakaronga nekuuraya vatori venhau ava havasati vaendeswa kumatare kunotongerwa mhosva dzavakapara, uye vanotiwo mhirizhonga nekutyisidzirwa kwevatori venhau zviri kuenderera mberi muRussia. America inoshorawo hurumende yeRussia zvikuru nekutyora kodzero dzevatori venhau, uye inoti inomira nevatori venhau vari kumbunyikidzwa ava. VaBlinken vanotiwo Estimirova naKlebnikov vachagara mutangariro dzevanhu kwemakore akawanda. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverekerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi masere nemumwe 81 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoramba kutambira mashoko akataurwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare. Muri dzakabvuta mapurazi maviri ekwaseke muna 2000 dzinoti hurumende yakapa vamwe vanhu magwaro okugara mumapurazi aya ivo vasina magwaro aya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.